Dhanieri, chitsauko chegumi. Mugore rechitatu ramambo Sirasi wePezhia, Dhanieri, iye ainzi Bheriteshazari, akazarurirwa. Shoko racho rakanga riri rechokwadi uye raireva kurwa kukuru. Akanzwisisa shoko iri nechiratidzo. Panguva iyo ini, Dhanieri, ndakachema kwevhiki nhatu. Handina kudya zvokudya zvakanaka, kunyange nyama kana waini hazvina kusvika pamuromo wangu, uye handina kana kuzora mafuta kusvikira vhiki nhatu dzapera. Pazuva ramakumi maviri namana romwedzi wokutanga, ndaiva ndimire pamhenderekedzo yorwizi rukuru, irwo Tigirisi, ndakatarisa kumusoro, uye hapo pamberi pangu pakanga pane murume akanga akapfeka nguo dzakaisvonaka nebhanhire regoridhe rakanatswa muchiuno chake. Muviri wake wakanga wakaita sekirisoreti, chiso chake chichipenya semheni, meso ake aipfuta somwenje, maoko ake namakumbo ake zvichivaima sendarira yakakweshwa, uye inzwi rake rakanga rakafanana nokutinhira wavazhinji. Ini, Dhanieri, ndini ndoga chete ndakaona chiratidzo. Varume vakanga vaneni havana kuchiona, asi kutyisa kwakadai kwakavabvundutsa zvokuti vakatiza vakandovanda. Saka ndakasiyiwa ndiri ndoga ndakatarira chiratidzo ichi chikuru. Ndakanga ndisina simba, chiso changu chakashanduka chikatsvukuruka, uye ndakanga ndapererwa. Ipapo ndakamunzwa achitaura, uye pandakanga ndakateerera kwaari, ndakabatwa nehope huru ndikatsikitsira pasi. Ruoko rwakandibata rukandiita kuti ndidedere pamaoko angu namabvi. Iye akati kwandiri, "Dhanieri, iwe unokudzwa zvikuru. Chichengeta zvikuru mashoko andava kutaura kwauri, uye usimuke, nokuti zvino ndatumwa kwauri." Zvino paakareva izvi kwandiri, ndakasimuka ndichidedera. Ipapo akaenderera mberi akati, "Usatya, Dhanieri. Kubva pazuva rawakafunga kuwana kunzwisisa nokuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwika, uye ini ndauya nemhinduro. Asi muchinda woumambo wavaPezhia akandidzivisa mazuva makumi maviri nerimwe apfuura. Ipapo Mikaeri, mumwe mukuru wamachinda, akauya kuzondibatsira, nokuti ndakanga ndakavharidzirwa ikoko namambo wavaPezhia. Zvino ndauya kuzokutsanangurira zvichaitika kuvanhu vako pamazuva anouya, nokuti chiratidzo ndechenguva ichauya." Achiri kutaura izvi kwandiri, ndakakotama ndakatsikitsira pasi ndikashaya chokutaura. Ipapo mumwe akanga akafanana nomunhu akabata muromo wangu, ini ndikashamisa muromo wangu ndokutanga kutaura. Ndakati kune akanga amire pamberi pangu, "Ini ndabatwa nokurwadziwa nokuda kwechiratidzo, ishe wangu, uye ndapererwa. Ndingataura sei nemi, ini muranda wenyu, ishe wangu? Simba rangu rapera uye handichakwanisi kufema zvakare." Mumwe akanga akafanana nomunhu akandibata akandipa simba akati, "Usatya, iwe munhu anokudzwa zvikuru. Rugare, iva nesimba zvino." Simba paakataura neni, ndakabva ndasimba ndikati, "Taurai, ishe wangu, sezvo mandipa simba." Saka akati, "Unoziva here zvandavinga kwauri? Ndichadzokera nokukurumidza kundorwa nomuchinda wePezhia, uye kana ndaenda, muchinda weGirisi achauya. Asi chokutanga ndichakuudza zvakanyorwa mubhuku rezvokwadi. Hakuna anonditsigira kundorwa navo kunze kwaMikaeri muchinda wako."